mubonero angu vanhu ava vese varikungoimba from the same hymnbook. Vanongopraise Trump. Tanzwa vazhinji vacho vachiti Trump hazi muracist, asi zvavari kutaura hazvisi kufambirana nezvatiri kuona. Izvozvi kune maprotest akatangira kubvira kufa kwakaita George Floyd. Tanzwa mazuva afura kwafuriwawo umwe munhu mutema achifuriwa nemupurisa wemurungu. Zvese zvinhu izvozvo ndo zviri kurwiswa nemaprotesters kuti vanhu vatema. Upenyu hwavo wakakosha newo Black Lives Matter. Asi kuti tinzwe maleaders ari kutaura paconvention achiashuwa vanhu kuti no, tiri kuedza kugadzirisa kuti nyika iite right panyaya idzodzi dzeracism nekurayiwa kuri kuitwa vanhu vatema nemapurisa echirungu. Hapana kana umwe watanzwa achingotaura. Zvatiri kungonzwa chete kungopresa Trump kuti akavaka ikonomi yakakosha paakapinda, asi toziva kuti akawana zvinhu zvichifamba zvakasiyiwa naObama naBiden.
Takanzwawo mutevedzeri wavaTrump vaMike Pence vachitaura. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemashoko avo?
Mike Pence again taona anoti iye bato rake remaRepublican ibato relaw and order. Asi izvozvi pamaprotest ari kuitika kuWisconsin uku taona kune vanhu vaviri vashudhiwa nemukomana ane 17 years anozviti iye isapota yaDonald Trump. Saka kana vari bato relaw and order, ngavatiudze nemasupporters avo akaita semufana uyu kuti law and order yacho iri papi.
Tiri kuonawo kuti ivo vaTrump vachatambira kudomwa kwavo kuti vamirire bato reRepublican Party nhasi. Zvii zvatingatarisira kubva kuna vaTrump?
Trump toziva kuti ari kutaura nhasi achiaccepta nomination yemaRepublican. Ini ndikuona kuti speech yake ichafanana nezvatakajaira kunzwa mazuva ese paanomira papodium Trump. Chekutanga achazvipraisa kuti iye ndiye president ari successful kukunda mapresidendi ese akambotonga nyika ino. Achataura kuti iye ega ndiye akabhilda ikonomi yakakosha stereki paakapinda muwhite house. Achataura kuti iye ndiye ega akaona kuti chirwere checoronavirus pachanga chiuya akabva abhana vanhu vanouya vachibva kuChina. Tichanzwa zvakadaro